Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 15, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaive mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vobhadhariswa faindi pamhosva yekufambisa manyepo. America yobatsira Zimbabwe nemari yekutenga mishonga yezvipfuyo. Vanorwira kodzero dzevanhu voshora kurumiswa nembwa kwakaitwa mumwe mwana wechikoro nemapurisa nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ramajistrate muHarare nhasi rapa mutongo wekuti vaive mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vabhadhare mari inosvika madhora mazana mashanu ekuAmerica vakakundikana voenda kujeri pamhosva yekuti vakafambisa manyepo vachisvibisa zita remapurisa. Asi magweta avaScala anoti achaenda kudare repamusoro sezvo mhosva iyi yakabviswa mubumbiro remitemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaScala vakawanikwa vaine mhosva yekutaura manyepo padandemutande ravo reFacebook munandira wa2021 vachiti pane mwana aivashaya mushure mekurohwa netsvimbo yemapurisa muHarare. Asi mapurisa akazobuda achiti mwana uyu ainge asina kufa. Kunyange hazvo magweta VaScala aiva akumbira kumutonga mai Ferris Chakanyuka kuti vambobvunzawo kumatare ekumusoro nezvemhosva yakabatwa VaScala vasati vapa mutongo wanhasi. Gweta ravascala vaHarrison Ngoma vaudza Studio 7 kuti dare harina kupa mhinduro pachikumbiro chavo. Vangomo vabvuma kuti zvindizvo zvaitika mudare.
VaScala vapuwa kuti vagare muchirongo kwemwedzi mupfumbamwe iyo asende kwaparutivi yose kwemakore mashanu.
Vangomo vati vachakwira kudare repamusoro reHigh Court kunopikisa mutongo nechirango chapiwa.
Hatitenderani nomutongo uyu, hatitenderani nokuti temo wokunzi unopublisha mafosu uchiri muno mumagwaro enyika ino yeZimbabwe. Mutemo uyu wakasendekwa parutivi kare kare mugore ra2014 nedare guru reconstitutional court mukesi yavachimakure. Pamusoro pezvo wakazendekwa futi parutivi pakesi yavahoko chiono inova yakafanana neiyo yabatwa navascala vamhosva. Asi High Court Justice Namoraba akati aiwa kwete mutemo uyu hausisibwa naHopo.
Mumwe akambobatwa nemhosva iyi mutori wenhau Hopo Chimono akanzi nedare repamusoro reHigh Court asunungurwe sezvo muna 2014 dare repamusorosoro reconstitutional court munyaya yepomerwa vatori venhau veZimbabwe Independent vanoti Constantine Chimakure, Vincent Kaia nemushakabvu Eden Withrow rakati chikamu chechimakumi matatu nerimwe kana kuti section 31 checriminal law codification and reform act waityora kodzero dziri mubumbiro remutemo. Asi mutevedzeri wemuchuchisi mukuru wehurumende vaJustin Uladi vati mutemo uyu wakachinja.
Yakanzi yakaiswa enderane nebumbiro remutemo renyika rekudhara Langas House Constitution. Mutemo wakadzorwa neamendment act number 3 of 2016.
Vangomo vakumbira kudare kuti VaScala vambotsvaga mari yefaindi semunhu aive mujeri kwenguva yakareba. Dare rapa VaScala kusvika musi wa4 kurume kubhadhara faindi uye vakakundikana vanzi vachagara mujeri kwemwedzi miviri. Mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko ZANPF vafarai marapira vati matare muZimbabwe anotonga asina divi raakarerekera.
Kurevesa kwavo kana kusareresa pamashoko avataura tichakuona nekunge vatora matanda epamutemo ekuti nawe igadziriswe pamutemo. Kana asina kudaro tinenge tichingoti dzingori nhau dzekuti vanhu vane zvekutsvaka kutaura kumapepa. Sazi zvakawo kuti ZANU-PF ringori bato rakafanana nemapato mukati meZimbabwe harina simba rekuita pamusoro pomutemo.
Asi imwe nhengo yesangano rinotsigira vasikala reJob Sikala Solidarity Youth Council vaweni Mubayiwa vati zviri kuitika mucherechedzo wekuti matare munyika haana kusununguka.
Iye zvino kana muchida kuona kuti matare edu haana kusununguka, vanhu vanenge vachida kuuya kusolidarity vachida kupinda mudare, asi unowanika vemutemo mapurisa vachishungurudza vanhu vachidzosa vanhu.
Asi vachitaurawo nezvechirango ichi mutevedzeri wemukuru musangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International kumabuda zuva nekuchamhembe kweAfrica Amai Kanyo Forise vati zvaitwa nedare hazvisi pamutemo sezvo mutemo wacho usiri mubumbiro remutemo asi uchiramba uchishandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa kunyanya. Sangano reAmnesty International ratiwo hurumende haifaniri kushandisa matare sechombo chekumbunyikidza vanopikisa. Vati zvaitwa vasikala munongedzo wekuti kudzvinyirwa kwevanhu nehurumende kuri kuramba kuchiwedzera. Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti matare akazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
United States Agency for International Development kana kuti USAID yapa Food and Agricultural Organization mari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri zvemadhora ekuAmerica yekushandisa muchirongwa chekudzivirira kupararira kwezvirwere muzvipfuyo munyika senzira yekuchengetedza zvipfuyo pamwe neupfumi hwevanhu zvikuru sei vanogara kumaruwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pakuparurwa kwechirongwa ichi muHarare, icho chinonzi Mitigating the Impact of Livestock Diseases in Zimbabwe, mukuru anoona nezvekurwa kwevanhu muUSAID muZimbabwe, Mai Maria Alice Arians, vati chirongwa ichi chichapatsira mukuchengetedza zvipfuyo neraramo yevanhu mumatunhu gumi nerimwe munyika uko kune zvirwere zvakawanda. Vati chirongwa ichi chinouya apo zvipfuyo zvakawanda kunyanya mombe dziri kufa nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe kana kuti tick-borne diseases zvakaita seRed Water pamwe nezvimwe zvakaita seFoot and Mouth.
With the projected negative impact of El Nino, we expect even higher mortality rate for livestock.
Nekuda kweEl Nino tinotarisira kuti zvipfuyo zvakawanda zvichafa uye kuchave nenzara kune vaya vanowana raramo yavo kubva pazvipfuyo.
Vanotsanangura kuti zvimwe zvichaitwa pazvirongwa izvi kudzidzisa vanhu kuchengetedza zvipfuyo zvavo nekuzvipa mushonga, kugadziridza madhibha pamwe nekuchera zvibhorani kuitira kuwanisa mvura kuzvipfuyo nguva dzose. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obert Jiri vati chirongwa ichi chakanaka nekuti chinotsigira zvimwe zvirongwa zviri kuitwa nehurumende kuvandudza mabasa ekuchengetedza zvipfuyo zvakaita sePresidential Silage Scheme nePresidential Boar Drilling Scheme. Vationi kuda kwekusanduka kwemamiriro ekunze uko kuchaunza nzara, vanhu vanofanira kutora matanho ekudzivirira zvirwere pamwe nekuchera zvibhorani kuti zvipfuyo zvavo zvisafe nenzara.
Chimbiridzo kwedu dzaidi dzaisunga mabhadhi gore renzara, kureva kuti dzaigadzirira kuti pandanga ndichifanira kudya mukonde wesadzi ndaakuridyusa chikwandi. Kana une mombe 15 rauti richiuya iwe hauna bhoho remvura, unotengesa katu kugadzira bhoho.
Mukuru wefao kuchamhembe kweAfrica vaPatrice Taller vati sangano ravo rinofara kushanda nehurumende yeZimbabwe pakubatsira kuti zvipfuyo munyika zvive neutano hwakanaka. Sachigaro vesangano revarimi vemombe dzenyama reZimbabwe Beef Producers Society vaGeorge Chiunda vati vamwe vanhu vakatovhara matanga nekuda kwezvirwere uye chirongwa ichi chichabatsira zvikuru.
I program iyi yakanaka ende toda kuti iext kubva madistrict atarwa ndoona kuti zvinofanira kuwedzera madistrict anoasistwa in the same way.
Zvirwere zviri kunyanya kuuraya mombe munyika ndezvinoti babesiosis, anaplasmosis, atwater nefeleriosis, iyo inozivikanwawo nekuti January disease. January disease yave kuwanikwa kumatunhu mapfumbamwe pamatunhu ose gumi munyika. Uye chirwere ichi chauraya mombe dzinodarika zviuru mazana mashanu 500,000 kubva muna 2017 kusvika pari zvino. Chirongwa chaparurwa nhasi chichaitwa kwegore rose kumatunhu anoti Chivi, Chirugwi, Chirumanzu, Mberengwa, Insiza, Umsingwane, Centenary, Mount Darwin, Rushinga neMuZimbabwe ine mombe dzinodarika mamiriyoni mashanu nemazana mashanu ezviuru 5.5 million. Uye mukuru mubazi rinoona nezvezvipfuyo mubazi rezvekurima Dr. Pius Makaya vati nyika yakarasikirwa nemukana wekutengesa nyama kuAmerica neEurope nekuda kwezvirwere zvemombe. Nyika zhinji muSADC dzakatarisana nedambudziko rezvirwere, uye FAO inoti Namibia neBotswana chete ndidzo dzine mukana wekutengesa nyama kuAmerica neEurope nekuti dzakakwanisa kugadzirisa dambudziko rezvirwere zvezvipfuyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ranyorera tsamba kugorokota rezvevashandi nemabasa waJulai Moyo, richivakurudzira kuti vadaidzire musangano wechimbi chimbi navo wekuzeya nyaya dzemari dzavari kutambiriswa dzavari kuti ishoma. Hatina kukwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi Ivanzi Zininga weStudio 7 abata vakafanobara chigaro chemutungamiri wesangano revashandi vaGoodwill Taderera kuti tinzwe zvizhinji.
Aya kutsvaga patakakumbira minista kuti tigone kusangana nekukasira inyaya yekuti mihoro yevashandi iite ichinzi tutsirwei kubva pairi pari zvino, nekuti yakambenge yapa 300 mumazuva mashoma apfuura. Zvinopa vakazobata tax, vakazobata pension, mari iyoyo yakabva yadzika kubva pa 300. Apa hatisi kutaura zvekuma 540 kwayaimbori kare, uye hatisi kutaura zve 840 yatakati ndo yatiri kuda. Tikutaura isusu takarangana nekuti mari yatava kutohora pari zvino haichakwani kuti mushandi agone kuti akwanise kurarama zviri maringe nezvatinosangana nazvo mazuva ese.
Vatambirana nacho chikumbiro ichi sei ivo minista?
Isusu takanyora gwaro, gwaro iyi havasati varipindura, asi siri kune ruzivo rwekuti pasakachaira narunhare vanoratidza kuti vachiri kumhanyamhanya kumaministries ane chekuita nemari kuti vaone kuti vanopiwa yatingati hambro yakadii, kuitira kuti kana vachizoora kuzotaura nesu zvizova zvinooneka kuti vangatitutsire zvakadii. Hatisati taziva kuti vapedza here kutaurira ako.
Munoona chikumbiro chenyu chichigona kuzadzikiswa here takatarisa mamiriro akaita zvino munyika nekuri kuenda nyaya dzeupfumi munyika?
Isusu kana takazvitarisa hatione chingatadzisa hurumende kuti zvizadzikiswe, nechikonzero chekuti isusu taimbori pa540 uye taidhimanda 840, but tiri kuzviziva kuti vanogona kutadza kutipa mari inosvika ikoko kamwe chete. Saka tiri kutarisira isusu kuti vavachiratidza chino chekuti apo ne apo tinopota tichiwedzera tichiti 40, takananga kugwaro redu ratakati 840, kunyange tichiziva zvedu kuti mari yatinonyatsofanira kunge tichipiwa itori pamusoro yatingati chiuru ndiyo 1000 zvaika
ndizvozvo. Avanga vari vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Taderera vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International, sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nerevadzidzi reZimbabwe National Students Union ari kushora zvikuru kurumiswa nembwa nemapurisa kunonzi kwakaitwa mumwe mudzidzi wepaSt Faith Mission kumanikaland neZuro mushure mekuratidzira murunyararo kwakaitwa nevadzidzi avo vaiti havasi kufara nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Mapurisa akaburitsa mashoko kuvatori venhau kuti achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata mukuru weAmnesty International Zimbabwe amai Lucia Masuka.
Isu seAmnesty International Zimbabwe tino
shora shukuru zvakaitwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police nezuro pachikoro cheSt Faith High School kwaRusape apo pavaka saidzira imbwa kuvana vechikoro vepaSt Faith avo vaitaridzira vachinyunyuta kukwidzwa kwanga kaitwa mari yechikoro ne$600.
Vana vechikoro ava vanga vaine kodzero yekutaridzira sezvavakaita izvi kana kuti pane zvavakakanganisa.
Kutaridzira ikodzero inofanirwa kuchengetedzwa nokusumudzirwa nehurumende.
Ndeapi matano anofanirwa kutorwa nehurumende pakugadzirisa nyaya iyi?
Tinoda zvekuti hurumende itarise nyaya iyoyi, iongorore zvakaitika nezuro paSt Faith High School, vagotora matanho akafanira kune avo mapurisa achawanikwa akadarika mutemo nokusaidzira kwavakaita imbwa pavana vechikoro.
Mukuru weAmnesty International Zimbabwe, Amai Lucia Masuka, vari parunhare muHarare naTaboka Ncube Studio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuIsrael anoti apinda pachipatara chemuGaza achiti ane humbo hwekuti muri kuchengeterwa zvizvarwa zvayo zvakapambwa muna Gumiguru kana kuti mune mitumbi yevamwe vakapambwa ava. Asi bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti mauto eIsrael auraya munhu mumwe chete nekukuwadza vanhu vakawanda. Israel inoti yave kugadzirira kurwisa guta reKhan Yunis ichitsvaga vakapambwa vanodarika zana. Asi izvi zviri kushorwa nenyika dzakawanda dzinosanganisira Australia, Canada neNew Zealand. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vatanga kuungana muAddis Ababa kuEthiopia kumusangano wavo wepagore. Dingindira regore rino rakanangana nekusimudzira kubatana uye kuchengetedza runyararo. Munyika maita gakava rinotyisa panyaya yekudzingwa kwevanhu pamisha nemumapurazi nehurumende. Kusvika pari zvino vanhu vanoda kusvika zviuru zvina vasungwa pasi pechirongwa chinonzi Operation Norland Barons and Illegal Settlements. Asi kumasvingo nhasi dare repamusoro rati hurumende imbomira kudzinga vamwe vanhu vanga vave nemakore 40 vari pamisha pavanga vodzingwa nehurumende. Vagari ava vari kumanikidzwa kuputsa vega dzimba dzavo, kusiya zvirimwa muminda uye kusiyisa vana zvikoro sezvo matare ari kuvapa mutongo wekuti vabve nekukasika kukundikana kwavo vokandwa mujeri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavhaza pamwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice Advocate Kennedy Masiye. Tatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoti kudii nekudzingwa kwave kuitwa vanhu munzvimbo dzavanga vachiti ndiyo misha yavo.
Chekutanga baba ndechekuti kubviswa kwevanhu munzvimbo dzisina kufanira harisi basa rezanupf, ibasa rehurumende. Zanupf haisi hurumende, kunyange hayo iri muhurumende. Ibasa remarocal government emaarea iwayo neministry iri incharge of that. Asi kunyange zvakadaro hazvo, ini ndinobvumirana navari kunyonyota nekuti nguva yacho yatingati pachirungu timing yacho haina kumira zvakanaka. Vamwe vakarima chibage chavo chatokura chambomira kukohwewa, vamwe vakarima madomasi avo vari kudzisiyai zvakadaro. Utsimi hwacho hwekuti zvavanga varima gore rese uri kusiyiswa zvakadaro, utsimi husina kufanira. Hazvifaniri kuitwa nevanhu vanonzwirana nevanhu veganda rimwe chete. Munhu ari kuita izvi kwachake ndichoda kunyangadza zita remusangano, ada kunyangadza zita rehurumende nekunyangadza zita rapresident.
Regai timboenda kuna Advocate Masiye tinzwewo kuti vanoti.
Ndinosapota mashoko ari kutaurwa naDr. Mavhaza, endi nhasi ndinofara kuti at least vaona kuti hurumende yeZANUPF ine utsinye hwokuti inokwanisa kuva ichibvisa vanhu panguva isina kufanira. Uyezve ichibvisa vanhu zvekare, vanhu vanenge vakaalocatewa nzvimbo idzodzodzo nemachiefs nemamalocal traditional leaders, ivo vanovawo vari vanhu vatogara vachiziva kuti vanhu vanenge vachitsigirawo musangano weZANUPF. but zvisine hazo izvi zviri kutaridza kuti hurumende yedu haina yatingati hanya nevanhu. Tikuona kuti pane vamwe vanhu vova kuchibatwawo vakuchibviswa munzvimbo idzodzodzo vane kusanganisira nevanosapotawo ZANU-P F vakuchinyunyutawo vachitaura kuti aiwa onai zvakuitika kunoku hazvina kuringana. Saka izvinhu zvinhu zvatagara tichiona zvichiitika, but pane zvino izvi zvakuchiitika manje ndezvekuti zvakuchibata nango iwo machiefs namatraditional leaders acho avo vaichiallocata land vasinawo mvumo, ende zvakuchivadzokera manje takuchiona manje izvi zvakuchiitika manje zvokuti vanhu vakuchidzingwa panzvimbo.
Dr. Mavaza, mataura eminyaya yekuti vanhu vari kusvibisa zita remutungamiri wenyika nekudzinga kwavari kuita vanhu mumapurazi, asi tiri kutonzwa kuti iwo mutungamiri wenyika ndo vanototungamira mberi kutaura kuti ivhu nderavo vanhu ngavabviswe.
Aiwa, mutungamiri wenyika ari kuti vanhu ngavabviswe, haana kuti vabvisei nhasi. Pane anonzi Manyemwe ekuti wanzwa mutungamiri wenyika achitaura iwo akupinyimidza kumhanya kunobvisa vanhu. Vanhu vaifanirwa kupiwa nguva yekukohwa vobva vatsvagirwa pekuenda, nekuti mutemo kana uchinge wandibvisa panzvimbo unofanira kundiisa pane imwe nzvimbo yakafanira. Saka kana munhu achinge akapiwa paari kugara nasabhuku kana nemadzishe emudunhu mavo, madzishe akatadza kana kuti akaita zvisiri pamutemo, asingape dambudziko kumunhu atedzera mutemo wacho. Zvinoitika apa ndezvekuti hurumende inokutsvagirai replacement area to stay.
Advocate Masie, pane kodzero here yekuti vanhu vacho vatombobviswa? Nokuti kana vagara ipapo kwemakore anodarika makumi maviri, uchamubvisa uchimuisa kupi munhu iyoyo? Ndopatiwo pamusha pake.
Kuchikora kwekodzero dzevanhu, especially kodzero yemuconstitution yeright to shelter. And iko zvino sezvamataura, vanhu vakawanda vane makore vachigara ipapo apa, and hurumende yagara yaiziva yaine notice yekuti vanhu vaigara ipapo. So zvakuchiitika panapa ndezvekuti vanhu ivavo havachakwanisiki manje kuti vachibviswa semabvisiro avakuita, kuti asenge maybe vachangobva kugara ipapo without alternative yatingati places to go. Saka zvinhu zvakadai so zvinofanira kuchigadziriswa nekuburikidzawo nokudzidzisa vanhu, ende uyezve nekuchigadziriswa mutemo kuti uve uchiva very clear pazinyaya.
Dr. Mavaza, tipende chirongwa, ringagadziriswa sei dambudziko iri?
Atinzwiri avo vasati vabviswa dai vambopiwa kana yatingati reprieve, vawane mukana wekurongedza wekukohwa vopiwa munguva yekubva.
Vamasiye,
pave zvino izvi vanhu varipo dai vapiwawo yatingati reprieve. Saka izvi zvati kuona izvi zvinhu zvisina hunhu, ende hurumende yafanira kuzvigadzirisa izvozvo.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Kennedy Masie vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF, Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvedare reHouse of Representatives remuAmerica, iro rakavhota kuti gurukota runoona nezvemukati menyika vaAleandro Mayorkas vasiye basa nekutadza kugadzirisa matambudziko ave kumiganhu yenyika zvepakuti vakawanda vapinde muAmerica nekuMexico vachitsvaga upoteri. Asi kunyange dare iri rakavhota, zvinogona kusatambirwa nedare reSenate iro rine nhengo dzebato remadhemokrasi dzakawanda. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanoti izvi hazvisati zvamboitika muAmerica kwemakore anopfuura zana nemakumi mashanu, asi vachiti hazvireve kuti vaMayorkas vachasiya basa ravo.
Hongu taona vaMayorka vanova iwo Homeland Security Secretary vaitwa impeach neCongress. Congress ikutaura kuti vaMayorka vanga vasingagoni kuita basa ravo rekuchengetedza maborder eAmerica, uyezve vari kuvapomera vachiti havana kunyatso kuita basa rakasimba rokuona kuti kuborder uko kuri kupinda vanhu, especially kuTexas uko vanhu havasifaa uko vachipinda vasina mapepa.
Kana munhu achinzi aitwa impeach, zvinoreveja izvo?
Kuimpichwa kutaurwa kana kuti kuitwa kunenge kwaitwa neCongress vachitaura kuti aiwa munhu afa kusiya basa nokuti haasi kugona kuita basa raakaapointwa. Sezvatoziva Congress ndiyo inowanzoita maconfirmation evanu atingati vese evanu shantra urumende wakada se mama sekretaria ema patu paka siyana siyana emu urumende seka iwo waruta hewa isa tisina chilimbo na mama yoka kutiwanu kwansa kutabasarawo rawaka pikira kutiwanu fogawa chiita
kuita impeach guruko tare urumende kunu etu wakajinje emu Amerika
kuimpeachwa uku kwa itwa wa mayoka chunu chisina kubira chambo zoitika munu ma Amerika for makura tinga 150 years. Saka chunu chitwa ende zuru kutazo zekare kuti zunu zuru kubulitza atingati kupata nula na kukati pema Republicans nema Democrats nekuti ma Republicans diyo wanga wane wanu waka wanda wango si wane munu mwechete kuti paite like separation ma forces acho ma Republicans angane 214 ma Democrats ai oppose kama tu vane vai oppose wose kare kuti ama yoka vasa dzingwe wangane 213
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano re All Hands on Justice va Kenneth Masie vari parunare ku Texas muno ma America na tanonoka wandiwe studio 7. Yave nguo tereri, ye kushita uramega za muno funga.
Ndiwe mkari wa mshipingi, ndiwe kwa tuwane sekuita huru mende. Sekuli torera beti nogara, basitenge sarama chaini. Kisiwa na wedu wa wafundi, madokuta hospitali, wasika osinamare aurapi. Kwa andisi kuziyori ii, huru mende ii, ishiri ii ya katangwa na mkabe na tine etifuno tuwa wakutura ya wangu wangu. Tatambura isu jipingis. Ii, government ii, yatirwaza, isuri ya 1980 yae.
Ya, mazoi wana kanya ya zanu ya. Ino kudai iji kushandisai. Asikana ya peza kushandisai mangofana na nechikorobo. Shimengu nora ashwa paji, jikada kutisi kwa chongo tiku. Imini makambo zuone pikuti masabuku. Anoze, hakuna chune isabuku. Kana da sabuku waita mosa chifasi na mosa. Pane muna angaisa munu chifasi na viziwe. Kana kuti zinu zinu zoze zine chifa permission kumbaku na mambu. Iye mima sabuku ndi munu tsikirila wani. Mchindi mchiti ye votera ya hapa. Zijiba kuma chifi wa aku zingwa aku nzana mosa. Chuma zinu sunura ere kaya wano waite salami odami kayao mashiwa. Nasi unu maguno tongwa na mima sabuku ya mfungi.
Masira zi amadu wa shamara na tere ndiko wabi. Emi munoti kuti ora kwaita munangagwa kuti matete odinzi vanhoke epwezi ndimakanyengezwa kuti kuchavana matete odinzi tarisai vari muminda mirefu vari kudzingwa imi muchangorama kungori vanhu inzai zvakataura munangagwa kuti ivhu nderehurumende nderamunangagwa kwete kuti ndere state asi kuti ndereiye munangagwa pachakwe saka achingeite madiri acho zvina zvinenge zvichireve kuti nyika nevhu ndezvake kutoita samwari chaiye chaiye asi masabhuku ariko madzishi ariko haasina basa ndozva zvaakutoreaipo pa chenjeraipo sepamakagara kuti anytime munogonongonzi chibvai pakudo kuuya machina machina ichanzi zimbabwe china nyika yezimbabwe
ya inini ndanga ndichida kukuti zvangu kuma all veterans neyouth yezano nemasupporters ese zano ngatimbotarisa kakuti kubva zvapinda vamunangagwa pachigaro chiine chii chavasimudza muisei timu repachipinda
ndinongoona hangu kunge mapurisa ezimbabwe muchikafu chaanopiwa kumakembi kwaoko chinenge chakaise zvinodhaka nokuti haungawani munhu anotambira nzungu achisakaidzira vana imbwa nezvimari zvavanopiwa vamwe wacho achitoramba kuenda kuti muchandigere nekuti anozive kuti hakuna chendinowana vanotoda zvavanongongwavha ngwavha kuvanhu vachamisa ruvara rweblue rwenyu urwu rune hope katingoramba takashinga mukomana wetu musidzire
tinotenda vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukuzvisimudzira mumabasa avo kuburikidza nedzidzo nemabhizimusi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndikusiyai muina Taboka Ncube.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.